Mwemwe mudzimai anogara kukuwadza neextension amai rudo gutsa vanoti vakarwara zvinotyisa kwemasondo maviri uye mwanakomana wavo mudiki akaitawo chirwere negusoro raivanetsa.
Mushonga wacho yanga isiri kuwanika. Musoro, dzungu, maziso, ndandisina voisi, kutodzoka kwevoisi. Ende chikosoro chacho chinorwadza chiya chekuti ukakosora pane vanhu chinoitwa ngechinobaya chiya chekuti unonwa mvura. Ndakarwara ini handidi kuhangu nekutaura zvakawanda.
VaEdson Nzimbe avo vanogara kuEastleigh vanoti chando chegore rino chakavatonhora zvokuti vaitoita sokunge munhu ane chirwere chemalaria. VaNzimbe vanoti vakaenda kuchipatara asi havana kupiwa mushonga wekurapa chirwere chainge chavabata.
Rinori chando chakatonhora zvatasingatarisire zvokuti chakarwarisa. Inini pachangu ndakarwara kunge munhu ane malaria ndikaenda kuchipatara but vakashaya medication vakazonditi flu. Wainzwa majoins, maziso nemusoro, saka chando chacho changa chakanyanyisa.
Amai Gutsana VaNzimbe vamwe vevanhu vakawanda zvikuru vakabatwa nezvirwere zveupper respiratory tract infections munguva yechando. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezveutano huwandu hwevanhu vakabatwa nezvirwere izvi kusvika pari zvino, asi imwe nyanzvi munyaya dzeutano Dr Joseph Chiripanyanga vanoti vakaona vanhu vakawanda vaichururukadziwa kuhetsura kupindwa nechando zvakanyanyisa, izvo zvairatidza kuti zvirwere izvi zvainge zvatokomba. Dr Chiripanyanga vanoti zvirwere zveupper respiratory tract infections zvinotapuriranwa kubva kune vanenge vachikosora nekuhetsura zvakanyanyisa vasingavhare miromo nemhino dzavo.
Pakukosora bata muromo, kana uchihetsura bata muromo, kana ukagara une handkerchief yako paunokosora unonyatsokuvhara muromo wako nemhino yako zvakanaka, kana uchifura madziwa uchifurirawo pahandkerchief yako kuti bhagi iri utachiona husaspread husaende kune vamwe vanhu. Tikadaro zvinobatsira kuti utachiona hweflu yacho yebhakteria yacho inenge ichikonzeresa futi kuti zviite wese.
Dr Chiripanyanga vanoti munhu akaramba achirwara asingarapwi, chirwere ichi chinodzika kumapapu ake chokonzera mabayo ayo anogona kuuraya murwere.
Karamba uchirwara neflu iyai ya bhakteria inokwanisa kudzika yopinda muchipfuva, yopinda mumapapu, ikapinda mumapapu akwanisa kuita zvakaita sana nyumonia. Kana waita nyumonia zvawaurwere watidzikei unenge wakufanirwa kuchiiswa muward wopiwa maantibiotics. Most of the times unokwanisa kunida atinoti maintravenous or IV antibiotics ekubaya mutsinga kuti ukurumbidze kupora. Ukasarapwa saizvozvo nyumonia inokwanisa kuuraya.
Dr Chiripanyanga vanoti kana munhu akanzwa muviri wake wava kupisisa anofanirwa kumwa mvura yakawanda uye kukurumidza kuenda kunoona vana chiremba kwete kuverengera.
Tinoti kana ukangoona wakuita masymptoms aya, wakupisa miri, uchipera simba, zvinenge zvada kuita kunge wakuita kunge malaria, uchineta zvizhinji, wosuspekta kuti most likely unenge waita mabugs atokutaura iwayo, kurumbidza kuenda kuchipatara. Uyezve inwa mafluids akawanda anobatsira kuti uite rehydration, because kana waita rehydrate it means uchaminimiza machanzi ekuita macomplications ezvimwe zvakaita semaheadaches, kuzopera simba mumiri, because fever, kukwira kwetemperature kunokonzeresa kuti mvura ibude mumiri mako. Paunenge uchidedera paipai mvura inenge ichibuda mumiri, saka unogumo wane dehydration.
Dr Chiripanyanga vanoti zvirwere izvi zvanga zvakakomba gore rino. Dr Chiripanyanga vanoti vanhu vanofanirwa kupfeka zvinodziya nekunwa zvinwiwa zvinopisa kuitira kuti vasabatwe nyore nezvirwere izvi.
Ende mabhakteria eflu anochinja. Tinoti bhakteria renge raafekta vanhu gore rino, next year kwane new one, rasiyana neraya last year, next year renge rachinja. Saka riko this year rutadza takati dzikei zvikuru kudarika mazuva apfuura, nekuti mazuva ano makesi atiri kuona pasvondo pamwe tinowana 3-4 cases dzeari severe, not mentioning ari mild. Ari severe anenge achitonida admission per week, which is quite significant kuti vanhu vakadmitwa nenyaya dzemaflu. Saka mukaona achiita 3-4 cases per week dzevanhu vada kuadmitwa vana waya ane mafibral convulsions vachigwinagwina nenyaya dzemaflu iwaya, it means kuti this year the bug is very severe.
Dr Chiripanyanga vanoti zvirwere ichi chinofanirwa kungwarirwa zvikuru nokuti chakanonoka kurapwa. Chinogona kukonzera rufu zvikuru kuvanhu vakwegura pamwe nevana vadiki vari pasi pemakore mashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndinikiri Mudzamiri.